Mumwe mutambi wemafilimu nemadrama wekuvulawayo Ronald Sigeta audza Studio 7 kuti hurumende inofanirwa kutsigira zvirongwa zvevatambi kuburikidza nehomwe inoenda kuzvirongwa izvi kuti vawanewo kuzviriritira.
Vanofanira kunge vachisapota vachifanda mapurogiramuzi emaspecifically ethics.
Mutambi anogara kuChimanimani kumanikaland Tsitsi Murehwa anoti vanoita zvemitambo muchikamu ichi vanofanirwa kuisa musoro pamwe chete voshanda pamwe zvisinei nekuti vanogara kumaruwa here kana kumadhorobha.
Tikasheya tikabatana zvinotiita kuti mitambo yedu iende mberi.
Vachitaurawo neStudio 7 Nyanzvi inongora nezvemitambo vari mukuru wechikamu chezvidzidzo zvemitambo paUniversity of Zimbabwe Dr. Ngonizashe Muonwa vanotiwo panofanirwa kuwanikwa nzira dzekubatsira nadzo vanoita zvemitambo ava munguva dzavo dzekuomerwa.
Tihurumende kudivi rayo inogona kugadzira homwe yemari inoshandiswa nemaartisti kana vawirwa nematambudziko.
Asi imwewo nyanzvi inongora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Theatre Association amai Gertrude Fumayaramba vanoti vatambi nevanyori havafanirwe kumirira hurumende chete asi vanofanirwa kubatana voshanda pamwe zvinoita kuti vaumbewo homwe inozovachengeta mune ramangwana.
Tibatane sebazi revatambi. Mukubatana kwedu tokwenenzvera unyanzvi hwedu hwatinawo.
Murongi wemabasa musangano reSavannah Trust Vated Mangawa vanoti kunyange Zimbabwe ine mitemo inochengetedza vatambi nemabasa avo yakaita seCopyright and Neighboring Rights Act uye iri nhengo yeBenin Convention, senyika inofanirwa kusimbisa kushanda kwemitemo iyi. Mutambi wechidiki anogara muHarare Fadzai Gwene anoti vatambi vakawanda vari kudya nhoko dzezvironda zvisingaenderane nembiri yavo pamawairesi, materevhizheni nemafirimu.
Mufamba uchimhoreswa nevanhu hapusipiwa mbiri isina kana dhora mukati ukafa. Panotoda kuti vanhu vabatanidze kuti uite zvakanaka. Ukarwara pandopabatanidze kuti urapike zvakanaka. Zvoita sekunge tisingashandi asi tichitoshanda.
Sangano reNational Arts Council of Zimbabwe rakazivisa kuti riri kuedza neparinogona napo kuvandudza upenyu hwevatambi. Vachitaura neStudio 7 nhengo yebhodhi resangano iri vachikokera chikamu chekufambiswa kwezvirongwa vaMarcus Gora vanoti National Arts Council of Zimbabwe yakatoita zvirongwa zvekufamba ichitaura nevatambi kumatunhu ose enyika vachinzwa matambudziko avo kuti vachigona kuzadzisa zvido zvavo.
Coming from the feedback that has come from across the country, all provinces of Zimbabwe across the country.
Vachipindura mibvunzo panyaya yematambudziko evatambi munyika, munyori mukuru mubazi rezvemitambo uye vaimbove mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNicholas Moyo vati hurumende ichaparura homwe ichange yakanangana nechikamu ichi uye kuparura zvirongwa zvinopamikana vatambi vemunyika kuti vashande pamwe nevekunze kuvandudza chikamu ichi. VaMoyo vatiwo gore rino homwe yenyika yakaisawo mari kubazi ravo ichabatsirawo muchikamu chavo zvinova zvichabatsiridza kugadzirisa matambudziko aya. Vatambi vakawanda munyika kusanganisira vakaita mukurumbira mukuru vanorarama upenyu hunosiririsa vamwe vacho vachifa vachitambura. Mazuva mashoma apfuura pakave nekutaura kwakanyanya apo mutambi aive nemukurumbira munyika Stella January akashaya negomarara uko mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa vakaendawo kundobata maoko vakabatsirawo nemari inonzi inosvika zviuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica kana kuti $5,000. Asi vamwe vanoti hurumende ndiyo inofanirwa kunge ichiita izvi kuburikidza nehomwe yekuchengeta vatambi uye kupa vatambi ava michero yavo vachiri vapenyu. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndine Pasmo Zofu.